mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCOVID-19. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti vadzidzi vakawanda vakanonoka kutanga kunyora bvunzo nezuro chipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Gumi vakafa muHarare, vasere vakafa kuManicaland, vanomwe vakafa kuBulawayo uye vatatu vakafa kuMashonaland West. Kumasvingo kwakafa vanhu vaviri sezvakaitikawo kuMashonaland West. Mashonaland East yakarasikirwa nemunhu umwe chete sezvakaita Midlands. Nezuro vanhu chiuru chine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1365 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mazana manomwe ane makumi manomwe nevanomwe 777 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe 49 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana 17,194 vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere ane gumi nevatatu 11,813. Zvichakadaro apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCOVID-19 muZimbabwe huchiramba huchikwira. Nyanzvi mune zveutano dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa nenguva yekugadzirira kudzoka kwecoronavirus. Nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Masitara vanoti hurumende yaifanirwa kunge yakataura nevemabhizimisi vezveutano, vashandi, vashandirwi pamwe chete neruzhinji rwevanhu mukufambiswa kunofanirwa kuitwa lockdown iyi kuitira kuti vanhu vanzwisise uye kuti vabatsire mukuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi havana kudaira nharembozha yavo.
Makesis ekorona akuwedzera especially paholiday yatiri kubva kupfuura inei. Tikaona even statistics dzazuro nedzanhasi tinoona kuti zuro kwangu kune 564 manew cases ne4 madeaths. Zanhasi vangu vachiripota 1365 new cases ne34 madeaths. Saka tikuona sekuti second wave yapinda muZimbabwe zvine hacha.
No, kana tikatarisa mafambiro anga achiita zvinhu kubva zvatanga chirwere ichi, munoona sekuti Zimbabwe iri pakanaka here zvekuti ingakwanisa kukontrola chirwere ichi?
Handizofunga kuti tikuita zvinofanira kunge zvichiitwa nekuti nguva yekugadzirira takaita sekuiwana mbijana. Taifanira kunge tava pachinhano chiri nani even pane zvinhu zvakaita sekungotesta vanhu nezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemaventilator muzvipatara.
Palockdown yekutanga vanhu vakaneseka zvikuru nokuti vanga vachiti havasi kupiwa rubatsiro vari mudzimba. Chichaitika pachii nokuti tongoona sekuti ndo zvimwe chete zvakaitika pokutanga?
I think nyaya yelockdown yaifanira kutanga yaitwa maconsultation nemabazi akasiyana siyana enyika, even vamainformal trader nevamwe, voona kuti zvingaitwa sei kuti vanhu vabatsirike, nekuti muitiro waaita zvinhu zvavo tingati copy and paste yekungotora zvokuitwa kune dzimwe nyika vobva vazviita muZimbabwe, asi maconditions atikushanda mari akasiyana. Yedu economy is very informal, saka ukati vanhu vagare mudzimba musingavapi social support, munenge muchiti vanhu vacho ivavo vachadyei, vachararamei. Muonero wandichaita tichatozowana crime ichiinkriza, nekuti vanhu vanenge vaomerwa vasina chokubata.
Kana mukapiwa mukana wekutaura kuhurumende kana kuti kukurukota rezveutano, chamungaribatsira nacho chii panyaya iyi?
Ndofunga kuti chekutanga mazvipatara zvofanira kukapasitetwa. Zvipatara zvofanira itwa zvishande, infrastructure yacho iripo kumaprovinsi akasiyana siyana, asi nyaya yekuti zvekushandisa zvinofanira kuvepo. Zvipatara zvese maprovincial hospital at least anofanira kuva nemaventilator anokwanirana nemanumbers atikuexpecta. Then chepiri, vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka muzvipatara zvacho, because nyange zvinhu zvikavepo, kana vashandi vasipo, still ticharasikirwa neupenyu hwakawanda nenyaya yecovid. Then chetatu, nyaya dzelockdown dzizoda kuti dzinyatso, of course the concept is okay, but zvinhu zvichida planning yakati nemaconsultation akati kuti pawanike balance between kusaparadzira kwechirwere neikonomi, kuti ikonomiwo ishande but chirwere chikontrolewa. Ndofunga kuti at times vanoita mamutsa anenge ari drastic, zvichiva izvo zvinozoka zvinongozokonzera amwe matambudziko.
Mataura zvinhu zvakati wande zvinoudza mwoyo. Dr. Mastara, munofunga nyaya yedu muZimbabwe ichapera sei?
Hameno, tisongoona nenguva, asi tine shuviro yangu ndeyekuti dei vatungamiri vedu vawedzera hanya neupenyu hwevanhu,
avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu. Dr. Evans Mastara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hazvo dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti tropical cyclone Charlene rakazorova Mozambique neZimbabwe zvisina ukasha sezvaitariswa nevamiririro ekunze. Vanhu vakawanda vanoti kunyange hazvo rwendo runo hurumende yakakurumidza kuvabvisa munjodzi, zvakabudawo pachena kuti gadziriro yacho yakanga isina kumira zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuChimanimani vaPajon Maguta vanoti kuungana kwakaita vanhu munguva yedambudziko remafashanu eCyclone Charlene kunogona kunge kwakaisa vanhu vakawanda kunjodzi yokutapurirwa denda reCovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari zvino kuChimanimani kuno mungangu matiri, zvinhu zvatoite zviri nani bichana. Mvura kubva musuwa wa 1, hatina kuzoramba tichigashira mvura yakawanda, iri kuna yawo hayo apo neapo, asi yadzakira. Chechipiri ndechekuti tata nemazuva akati wandei, almost ma6 or so days tisina magesi. Ndiri kuona anasi magesi anenge ariko, plus network yemafoni connection yacho has improved, because pasinawo magesi network uno inotinetsei. Then chimwe nyaya ndeyekuti vanhu vakanga vapindawo maevacuation points, especially muno mungangu pane malocal evacuation points akanga aiswa, apart from akaiswa vanhu vakabva muno vakanga vari mumatende vakaenda kuna Mutambara Mission ne St. Patrick's. Vanhu ivavo vese vakapedzisira kudzokera kumba. Taenge kuita kachimbo kekuti dutu mupengo chalini unenge adarika because pakanga pari kutya vanhu kunyanya musi wa 31 pakanga pari between 4 to 6 a.m. ndio paanofanga achisvika muno musimani mani zvine simba saka vanhu pakaona kwaedzawo zviratidza kuti kunze kwavhurika vanhu vakabva vadzokera kudzimba.
Muri kufara here nemagariro anga akaita vanhu kunzvimbo dzavanga vaendeswa idzi kana kuti kuma evacuation points?
Kugara kwanga kwakaita vanhu vari pama evacuation points tine zvatakaonawo kuti vakanga varongawo kuti vanhu vaende ma evacuation points vakagonawo chose but mune makanga makasarira maissues to do nekuti vanhu varimo nyaya dzechikafu dzechifambiswa sei nekuti kwainaya vanhu vanga vasina pokubikira vanga vane zvokubika zvacho vamwe vanga vasina zvekudya vanga vasitorina. Saka ndimawo machallenges atakaona iwayo takatarisana necovid-19 vamwe vakanga vachiva vasina mamask and mamwe apa neovercrowding then masanitation facilities edu matoilets akanga ari mashoma nenyaya dzecovid dziri kuenda mberi.
Asi pane zvinhu zvakaparadzwawo here kunyange zvazvo mvura nemhepo iyi zvisina kunyanyorova?
In terms of my damages kuparadzwawo nokuti mhepo zveshuwa musi wa 31 uyoyo yakati wandei nemvura mune dzimba shomaniniwo dzakakwatirwa marata mungangu neflea market yemungangu mumwe yakakwatirwa marata then muodocationwo mune dzimbawo dzatakaonawo dzakakwatirwawo marata but madamages zvawanga asina kukura saidai zvinhu zvakangoitikawo izvozvo.
Ko urongwa hwekudzosera vanhu kumisha yavo hwakafambawo sei?
Kufamba kwavanhu vachidzokera kudzimba vanhu vakafamba zvakanaka tina patakazova kuti wakazodzokera wakasangana dambudziko vanhu vakadzokera mudzimba dzavo nanhasi tikutarisira kuti zvinhu zvakanaka. In terms of madeath kana kushayikwa kwevanhu hapana munhu wakashayika mumunhu panguva yakafamba chalini kana kukuvara tina maripoti akadaro.
Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vana vari kunyora bvunzo vakawanda nezuro vakanonoka kusvika kunzvimbo dzavari kunyorera bvunzo nekuda kweurongwa hwekumbovhara nyika kwemazuva makumi matatu kana kuti National Lockdown Level 4 senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Zhou vanoti mapurisa aiva mumigwagwa inopinda mumaguta nemumadhorobha emunyika vainonotsa kufamba kwemabhazi nedzimotikari izvo zvakakonzera mitsetse mikuru yedzimotikari nemabhazi zvaive zvakatakura vanhu vaipinda mumaguta vaisanganisira vana vari kuita zvidzidzo zveordinary level neadvanced level avo vari kupedzisa kunyora bvunzo dzekupera kwegore dza2020 idzo dzakambokanganiswawo nekumbovharwa kwenyika gore rapera nekuda kwecovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kuti izvi zvakakanganisika sei. Ngatinzwei vazhou vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Wanguta receive maripotsi kubva kuBulawayo, kubva kuGweru, kubva kumasingo, kubva kwaMutare, kubva muHarare nokumwe kwakawanda maurban areas zvinoratidza kuti vana vakawanda vatadza kunge vachibata nguva dzokusvika kuti vanyore mazamanation dzichitanga na9 o'clock nokuti maroadblock anga ariko akawanda vazhinji vasvika kuma9:30 vamwe vachizosvikawo kuma10 zvinova zvapa kuti vana vakawanda vange vachidisturbeka nokuti vanenge vafunga kuti havachakwanisi kuti vanyore. Izvi zvinongoratidza kuti hapana planning yakakwana yaitwa nezimuseki uyezve neministry of education kuti mapurisa anga achiwanikwawo achibvumidza avo vanonyora mazamanishini kuti vakurumidze kupfuura vachienda kunonyora mazamanishini. Hapana urongwa hwakajeka.
Saka vana ivava vazokwanisa here kunge vachinyora bvunzo vanonoka kusvika ivavo?
Hongu vana ava vanyora asi munongoziva kuti mwana unenge atodisturbeka mupfungwa nokuti vamwe vavo vane hana nete saka vanozonyora havo asi kuti kana vadistebeka zvinopawo kuti zviafecte performance hapana vasina kuzonyora asi izvo zvinoafectesa vana nokuti vamwe vachona vanga vatononyora vari vana vakutochema ufunga kuti havachatenderwi kuti vanyore mazamanishen saka zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika nokuti ZIMSEC neMinistry of Education dzinofanira kuona kuti pane transport yokuti vana vasvike nenguva kuti vanyore vakadekara uye hana dzakawa.
Imiwo sesangano repituz mune matanho amuri kutorawo here kuitira nyaya iyi igadziriswe tichiona kuti vana vachiri kutariswa kunyora bvunzo?
Hongu takanguri taprovida yatinoti professional advice kuministry kuti senguva yakadai transport inonetsa ngakuwanikwe angava kana mazupco anoprovidwa nehurumende anenge achitora macandidates from mapick up points achienda kuzvikoro saka zvino zvatinofunga kuti ndezvakaita izvi zvingapa kuti vana vakurumidze kuti vasvike kumaexam centers asi tinongoona kuti zvese zvatinopa seprofessional advice hazvikurumidzi kutorwa nehurumende nokuti havadi kuti vatore professional advice.
Tichitarisawo vadzidzisi vari kunyoresawo bvunzo pamwe naivo vana vari kunyora bvunzo, muri kuonawo here paine kudzivirirwa kubva kucovid?
Hakuna chakati jeke kuvadzidzisi. Zvinotonetsa kuti kana abatwa necovid indodha yazvionera saka isu tirikutoudza varayiridzi kuti hei ZIMSEC siyanai nayo basa reZIMSEC harisi mandatory varayiridzi havamanikidzwe kuti vange vachienda kunovhijeta zveZIMSEC izvi nokuti zvine njodzi saka Ministry of Education neZIMSEC hadzina hanya noupenyu hwevarayiridzi saka munhu anenge akutongobatwa necovid indodha yazvionera vazhinji vari kutoshayika izvezvi.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr Takwafira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mapazi ose ehurumende anofanirwa kuve nevashandi vanoita zvikamu makumi matatu kubva muzana kunze kwezvekuchengetedzwa kwenyika, vezveutano, vezvekurima, vezvezvicherwa, vezvedzidzo nebazi ragweta guru renyika, vachiti zvekare varayiridzi vashandi vanokosha. Muchronicle, zvidimbu zvidimbu zvemutumbi wavaRoy Dikinya avo vakadonhera mumawere eimwe nzvimbo yemapopoma eVictoria Falls musi wegorebzva wakazobudiswa munzvimbo iyi nezuro. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemwana ane mwedzi mipfumbamwe akange akaberekwa naamai vake anonzi akarohwa akafa nemapurisa anonzi akange achidzinga vanhu parenki vachiti vaende kudzimba dzavo sezvinodiwa nemutemo wekurwisa coronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Team Restudio Mose makadini. Ndoda kungobvunzawo zvangu kuti makotsirudzii kuiwaya makotsirudzii kuti munhu anodhiraivha asina license ouraya vanhu aupuwa community service asi munhu angosimudza plakadi onzi 10 manzini jero. Makotsirudzii chaivo chaizvo, nyika yekupi kweiyoyo inoitika zvinhu zvakadaro izvozvo? Zvinoshamisa chokwadi.
Ndisisi apo vateereri vestudio 7 ndikuno zvangu kumarondera tiri mulockdown 31 days umu tiri kufanidzara vanhu vamwari zvinhu zvakaoma kuna mabasa tiri kungotenderera. Tanga tichikumbirawo chikumbiro chikuru kubva kuZIMSEC kubvawo masetifiketi a2018 masetifiketi a2018 vika iye zvino 2021 hapana kana atauya kunotsvagwa mabasa kunyo kwacho kunorambwa mari dzavo dzisiripi zvimuseki ngaitinzwireo tsitsi vanhu vamwari itipewo masetifiketi ngaimbounzavo masetifiketi pane kungoramba ichingounza maexamu tichinyora pobuda mari dzavo dzisiripi asingatsvage basa ea level neo level zvese maita basa vatereri
mangwanana akanaka pastudio 7 ndinokumhorosai mese vana mukoma jonga namukoma tanonoka wande chokutanga chandiroda kutaura ndiroda kutaura pamusoro pamonzora monzora haasi type yekuti angatunganyika because monzora ane makaro akanyanyisa chechipiri ndinoda kumhorosa vadzimai vangu vari kumberengwa anonzi Sibu Ilekorocho pamwe chete nevana ndikomhorosa maikuru vangu vari mumesina vanonzi mai prince pamwe chete nehama dzangu dzese dziri kwamaranda ndatenda
mangwanani mangwanani akanaka master studio 7 aini ndinoitwa mai moyo ndikutaura ndirikukwekwe ini ndine nyaya ndishungurudza nekuti mapurisa basa remapurisa ndikufunzawo manonzi mupurisa wese muzimbabwe kuti rinonzi basa remupurisa nderei harisiri kuchengetedza vanhu here zvoka remapurisa akurova vanhu kusvika pakufa kurai mwana mucho chasina chaanoziva zvokwadi tiri kutongwa nemhondi ende vasadaro mapurisa chero vozogara mapurisa nemasocha anotsikirira kodzero dzedu isu vanhu macitizens emuzimbabwe hatisina rugari nekuda kwevanhu ivavo zvichiri zvecovid-19 here kana kuti zvava zvematongerwo enyika
makadiko vashamarari vestudio 7 nevana vezimbabwe iyi nhamo yose yamunoona musazoti pamunopiwa maswitsi mukangamwa nhamo iya munomurambe munayo munjere nokuti zvakaitika izvozvo kazhinji sureuku vanhu vachipiwa maswitsi kana mavhotsi osvika iyozvi nhamo iyi yamunoona iyi kana mavhotsi ava kunosvika ichapera kwechinguva ichocho pakwekuda kuitwa mavhoti vanhu vachapiwa maswitsi zvinhu zvoita sezvanaka zvichinzi zvanaka ndo zvichaitika izvozvo saka musakanga mwachazuro nehope garai muchiziva mushirino muririro wayo haiuregi zvinhu izvi zviri kuitika izvi takanguri tazvibona kubva kunana 2000 sure kwakare zvekuti panoti vanhu vakaita mavhoti pachangobvawo kuitwa mavhoti panotambugwa stereki kana kuda kunoitwa mavhoti zvinhu zvoita sezvagadzikana saka regai kukanga mwachazuro nehope muna 2023 vana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika muamerica tichienda pamhepo mavhoti ange ari pakati pokuverengwa musarudzo yemasineta maviri edunhu regeorgia mavhoti anoita zvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana ange averengwa vese vari kuwana mavhoti akawanda vachichinjana utungamiri pese panopera kuverengwa mavhoti anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana mugeorgia chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika vasimba usore avo vari kuona mavhoti esarudzo achiverengwa kugeorgia kwekare vanotiudza zviri kuitika
pari zvino ielection iri kunzi nenyika yese iri critical saka zvati kuona izvinezvi nemavhoti ari kuverengwa tichikuona madhemokrats ariwo ari kufanira kutungamirira but pari zvino ingori 30% yegeorgia iri kuti ichiri kuverenga
so kuona kwenyu munoona sekuti madhemokrats vane simba rakawanda here rokuti vangabudirira
it's too early pari zvino panitinetsei kutaura nendava yekuti izvo madhemokrats kwavari kutungamira kwacho ndokwanga akatarisirwa kuti vachatungamira vari hachinei nyaya kunzvimbo dzakabatwa nemarepublican saka mavhotsi wayo edzimwe nzvimbo zvakabva kune mapapi zvina hashata apinda saka kunenge kwakutogomirira kuona kuti kana nzvimbo idzozvo dzaverengwa mademokrati anenge ari nechepapi ndamusakanganika kuti state ine Georgia yanga iri Republican saka tikaita mademokrati to be the first time I think right in 20 years here pakunenge kuine mademokrati democratic senators
kana kuri kuti mademokrati atadza kutora zvigaro izvi kutonga kwaBiden kuchafamba sei
kunenge kwakutoda manegotiation akawanda nemarepublicans congress ine mademokrati saka kucongress vari rechi sazvinoita ka panenge paitwa mitemo mucongress ichapfuura nekusenate saka ikapfuura nekusenate ndasenate inge ikazara marepublican kureva kuti zvaanenge vachida vaBiden zvinenge zvichida vemadhemokrati kunenge kwakuchitsvaga manje kutaurirana nekuwirirana nemasenators kuitira kuti chinhu chifambe otherwise ya vanotomboita kanyaya zvichana sezvo president Biden vano maprograma avaroda kuita uko mutungamiri wemarepublican wekusenate ari kuvimbiswa kuti aiwa zvese zvamuri kuda kuita hazvienderere mberi
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinoongororazve matongero enyika vasimba usore vari parunhare kugeorgia nestudio 7 Kake homeboy sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yecovid-19 tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.